Zimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyanga hazvo Reserve Bank of Zimbabwe yakakwanisa kubhadhara vose vakanga vakahwina mari pamusika wemari wekunze weforeign currency auction. Dambudziko remari yekunze richiri kunetsa vemabhizimusi vanoda mari iyi kutenga zvinhu kubva kunze kwenyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti havaone izvi zviine zvikuru zvazvinobatsira kugadzirisa dambudziko remari yekunze iri, nekuti mari yekunze inodiwa pamwedzi pamusika wemari uyu inotosvika kumamiriyoni mazana matanhatu emadhora kana kuti US$600 million.
Hongu takanzwa vereserve bank vachitaura kuti vakakwanisa kuclear backlog yanga iripo in terms of nyaya yeforeign currency allocation. Zvakakosha, zvinobatsira, but dambudziko huru ririmo nderekuti demand yeforeign currency munyika iri kuramba yakakwira, nekuti makaona kuti even pane vari kuapplya for foreign currency havasi vese vari kukwanisa kunge vachiiwana. On average pamwedzi demand yeforeign currency inosvika kuma $600 million, asi auction market inokwanisa kungoprovida at best about $220 million. Saka pane gap.
Imwe nyanzvi yezveupfumi vari zvakare muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda vebato reZANU PF vanoti panofanirwa kutorwa matanho akasimba anoderedza kushandiswa kwemari yekunze munyika, akaita sekushandiswa kwemari yemunyika kuitira kugadzirisa dambudziko iri. VaMuponda vanoti hurumende inofanirwa kunge ichitungamira mukushandiswa kwemari yemunyika kuburikidza nekuchaja miripo yezvinhu zvakaita semapassport nezvimwe nemari yemunyika.
Mamwe maservisi akawanda ari kuwanika munyika muno, panoda kutarisa kuti Zimbabwe government through mamwe maservisi ainoita nemabazi akati wandei, toti kumapassport, totarisa kwakaita sekwanana VID, totarisa kumaborder service nana zinara uko, tiri kutarisa kuti iwo maservisi iwaya anofanira kunge achiitwa nemazim dollars nemaRTGS, ngaasatambirwe maUS dollars, nekuti hatitoda kuti parambe pachiita demand yemaUS dollars, yekuti munhu akachida kunotora passport anopedzisira aenda pablack market.
Izvi zvinotsigirwawo nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu, ava vanoti mari yemunyika inofanirwa kukwidziridzwa uremu hwayo kuitira kuti ishandisike munzvimbo dzakasiyana-siyana, izvo zvinozoderedzawo kushandiswa kwemari yekunze.
Saka tikuda kuti mari yemuno ikwidziridzwe uremu hwayo uye ishandisike panzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka matanho atiri kubatirana pamwe chete nehurumende kuedza kuti mari yemuno iwane mukana wepakawanda painoshandiswa, ndozvazvichiita kuti inyanye kuramba ichiderera uremu hwayo. Saka ikaderera uremu, mitengo inobva yakwira.
Dr. Chitambara vanoti kugadzirisa dambudziko remari yekunze iri panofanirwa kuratidzwa pachena mutengo wemari yekunze uri pamutemo, uye mari yekunze inodiwa pamusika pamwedzi neiri kukwanisa kuiswa pamusika wemari pamwedzi.
Black market iri kunyanya kukonzereswa nekuti pricing yeforeign currency officially haisi kureflekta demand nesupply yeforeign currency munyika. Saka izvozvo zvakagadziriswa zvinounza a bit of stability, zvinogadzirisa nyaya yeblack market premium yatambotaura iya. Uyewo zvakare nyaya yediscipline, fiscal discipline, monetary discipline yakakosha nyaya iyoyi.
Svondo rapera, gavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangushka vakazivisa kuti bhanga renyika iri rakanga rakwanisa kubhadhara misaridzirwa yemari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuamerica kana kuti US$200 million kune vose vakanga vakahwina mari yekunze pamusika wemari uyu kana kuti foreign currency auction, asi vasati vapiwa mari dzavo. Vamwe vakahwina mari vanonzi vakanga vave nemwedzi inotodarika miviri kana mitatu vasati vapiwa mari idzi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunze kwekunge dambudziko iri ragadziriswa zvachose, misika yemari yekunze icharamba ichisimukira sezvo vemabhizimusi vachange vachiramba vachimhanyira ikoko kuti vawane mari dzekutenga zvinhu kubva kunze, izvo zvinozotyirwawo nevakawanda kuti zvinozokwidza mitengo yezvinhu munyika uye kukonzera inflation.